manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 21 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi muzvare Tokozani Kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT pacongress yaitirwa muBulawayo nhasi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupatsanuka kwemapato anopikisa hakuna kunaka panguva iyo nyika inenge yakatarisana nesarudzo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Kongresi yechimbi chimbi yeMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaitwa nhasi muBulawayo bato iri richisarudza vatungamiri vatsva muchitiko chinoonekwa nevakawanda sekuratidza kuti muzvare Kupe nevamwe vavo havachacheuka kumashure taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
For the position of president of the MDCT,
yes, Kaben is the president of MDCT.
We had only one nomination.
Silomuntu oyi one okethiweyo.
And that is Dr. Tokozani
Kupe.
Sezvange zvichitarisirwa zvari kupi vasarudzwa kwemutungamiri wechikwata cheMDCT ichi vasina vakwikwidza vaObed Gutu vakasarudzwa kwemutevedzeri wavo uko vaAbed Nico Bebe vakasarudzwa kwesachigaro webato iri muzvare Yvonne Msarurwa vasarudzwa kwemurondi wemabasa ezvematongerwo enyika uko vaNixon Nyikadzino vakasarudzwa kwemunyori mukuru webato amai Dorothy Bebe ndivo vasarudzwa kwesachigaro weboka remadzimai muzvare Fungai Masaiti vakasarudzwa kwesachigaro wevechidiki muzvare Linda Masarira ndivo vasarudzwa semutauriri webato kunze kwekusarudza vatungamiri vagutu vaudza Studio 7 kuti chimwe chinhu chakakosha chaitwa pamusangano uyu kuvandudza bumbiro remutemo yebato
Constitution yedu yakwenenzverwa tikati isu taakudzokera kune zvakanga zviripo pakuvambwa kwebato kuti pane malimited terms of office hanzi president na vice president weparty vanonzi ivo pari zvino vachakwanisa kungoita hold office for a maximum of 2 5-year terms tadzoka neclose iya yokulimita mapresidential terms tapinzazve amendment yokuti mavice president awa angati wandei tati pakatanga bato redu muna 1999 tati na vice president umwe chete saka madelegates vapa ivo resolution yokuti ngatidzokerei kune zvakanga zvakaitika patakatanga musangano
Pamubvunzo wekuti musangano wavo waitwa zviri pamutemo here kana kuti kwete vagutu vati musangano wavo waitwa zviri pamutemo zvichienderana negwara rebato reMDCT
Segweta tinoziva kuti extraordinary congress yataita iri pamutemo manotices atakapa ari pamutemo hapana order yedare inozi muchirungu ya interdict yokuti yatirambidza kuti tiite extraordinary congress dezvichinzi pane mutemo uripo kana kuti kutonga kwedare kana kuti tinga kuti court order yakatirambidza kuti tiite izvozvi zvatiri kuita tingadei tisina kuita zvino hapana order iri kutirambidza ndosaka tienderera mberi isu tiri pachena chaizvo kuti zvatiri kuita zviri pamutemo
musangano uyu wambokanganiswa zvishoma apo kwambonaya kwekangu vakadiki asi wazoenderera mberi pamboita mutauro mushure mekusarudzwa kwamuzvara vare masarira vamwe vakaita sava Lennon Musara vachita vakodzeri kuve pachinzvimbo ichi sezvo vasingazivikanwi senhengo yeMDCT.
Linda anambira member MDC anambira ajoina musangano weMDC kuti munhu kwanze kupinda mukanzo iyi zviripo zvinotarisirwa nemutemo weMDC watakadza kuna Chamisa wakatambwa na Chamisa. Linda in the first place asi member yemusangano weMDC haana kodzero inga achitombori pano pa Congress haana kodzero kutombokondesta even a scratch. She's not a member of MDC.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga nevashandi vekumuzinda yenyika dzeAmerica, Britain neNetherlands muZimbabwe vange varipo pamusangano uyu vachiona zvange zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Nyanzvi munyanzvi zvematongere enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDCT inotungamirwa namuzvare Thokozani Kupe dzaifanira kunge dzaita Congress imwe chete kuitira kutiwo vanhu vasarudze mutungamiri wavanoda vari pamwe chete. VaMavhinga vanoti zviri kuitika muMDCT hazvina kunaka munguva iyo nyika yakatarisana nesarudzo.
Kwava nemabatiko mavika kuti zvipenga zviviri zvinoti chipenga chinotungamirwa namai Kupe nechipenga chinotungamirwawo navaChamisa. Ndodambudziko guru kuti zvaitika pasara mwedzi mishoma nene kuti tiende kuchamangwiza chesarudzo. Sarudzo dzekutanga dzisina vamugabe navatsvangirai zinotungamirwa kuti vezvati PF navamunangagwa nemauto. Saka zvinoratidzawo kuti zvinenge zvarora kuita sekuti mapato anopikisa riri kuramba richiita zinyekenyeke nekuti hapana kubatana.
Pane zvaigona kudai zvakaitwa here kuti zvataona zvichiitika zvisaitike?
Pakakwanisa kuti pawani kwenhaurirano dzaiitwa musangano mukuru unopikisa kuti vasasvike pazvosvika nhasi, asi zvisini zvaitika nhasi wava muchengetedzo wekuti aiwa pava nezvipenga zviviri zvemusangano uyezve musangano hapatisina kusungwa neutare rava zinyekenyeke.
Rimwe divi panapa rinoti rine vanhu vakawanda, rimwe divi richiti mutemo uri kudivirawo, munoona sokuti zvichafamba sei?
Chekutanga ndechekuti kana nyaya ichinge yakwidzwa kumatare chiregai henyu kushopera kana kukanda hakata kuti chii chichabuda. Zvasarira vanotonga vemumatare ndo vangatoziva kuti chii chavainobudisa imomo. Asi chatinoona tichiziva kuti idambudziko ndechekuti zvinenge zviri pachena semuswe wembudzi kuti aiwa vanhu vapatsanurana vachisingese vanhu vatokonana. Handiri kuona kana mukaona muri mumba chaimo baba mukaona mai baba vaendesana kumatare ezimhosva kureva kuti hapachisina kuwirirana. Ndo zvatiri kuona zvekutanga izvozvo. Chepiri ndechekuti takatara nesarudzo dziri kuitwa muna July kana August dziri kuuya idzi zvinoreva kuti musangano weMDC unoenda usina simba rawo rese nekuti kana mai Kupe vakati simba ravo riri kunzvimbo dziri kubhowayo nekuti ndine dzakapoteredza zvoreva kuti vanhu ivavo vanenge vasikatsigiriwo iri ravaChamisa. Pane rimwe simba ratapudzwa pasimba ranga riripo MDCT ichiri kutungamirwa navatsvangirai. Ndo zviri pachena izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vana mukoti vashoma shoma ndova vadzokera kumabasa kuzvipatara zvehurumende zvakaita separi renyatwa hospital. Asi sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzichiri kuramwa mabasa sezvo pasina kuwirirana kuripo nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa chipatara cheparenyatwa panguva dzemasikati dzekuona varwere, mamwe maward anga aina namukoti mumwe kana vaviri asi kumwe kusina zvachose. Kunosvikira varwere kwanga kusinowo vanamukoti zvachose. Vamwe amai vataurwa navo neStudio 7 vane mwana akaita tsaona asi vakaramba kudomwa nezita vati muward manga muine mwana wavo manga mava nanamukoti vaviri vakati zviri nani chose zvichienzaniswa nemazuva apfuura uko vaiwana muward umu musina kana mukoti. Amai ava vanoti vai vatozvitsvagira mukoti.
Pari zvino rano situation inenge yani zvaananetinasi asi nemama pamamai mazuva zvanga zvisingaiti senina ndakatozombotsvaga private nesi wokuti aswera achichengeta mwana masikati nemandero.
Amai Evamore Makumbe vari kurwarirwawo vati muward B1 B2 kuparenya tukwa kwanga kuchunguwa nana mkoti waviri chete. Amai makumbe vati shaka kosha kutinyaya na mkoti gadziriswe kuitira kuti vadzoke kumabasa kubatsira varwere.
Kudzoka na mkoti avasati vanyatsodzoka zvoti titi vadzoka. Vari kungoita zviye zvekuti senge tambotaurona nesu atataura naye. Atitiye vari kungodza anopa magrupu kuti imbonodongorerawo kuhospital. Vamwe vari kuita vachingouya vaine hembe vongobata bata. But kuti tita na mukoti wadzoka vasati vadzoka. Muodhi mamine 2 manesi vari kubatanidza B1 B2 saka kuti kuti vachamhanya kuB1 wodzoka kuB2. Tongotwo edu pari nhasi zviri nani pane mamwe madezesa.
Muzvare tsitsi. Vane murwere wakachikoka gumbo vati ava nemwedzi nemazuva anoraudzira ari muchipatara cheparirenyatwa. Muzvare tsitsi vati pamusoro pedambudzo rourwere vanoshupikana zvakare nekuramwa mabasa kuvashandi vezvipatara izvo vati zvogona kuwedzera kukanganisa utano hwevarwere. Mumwe mukoti Eva May Chikoka audza Studio 7 kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvaana mukoti zvigadzirise. Muzvare Chikoka vati kunyange hurumende ikatora vakoti vanga vakagara vanenge vari vashoma zvakanyanya.
Inini my message to the government ndeyekuti ngaitarise zvichemo zvedu izvione, because zvichemo izvi zvinoshanda ndezvekare. Taane nguva tichichemera maresources, taane nguva tichichemera zvekushandisa chaizvo. Even kutoti ivo vakagara kumba vava kuti ngavachiuye kubasa, tagara tiri kutovachemera kuti ngavauye vafile masposi yayo akashota vanhu muchipatara. Uyezve chandinodongotsivazive ndechekuti we can't come back kuzoreapply. Isusu ngavatidzosere pabasa pedu pane kuti vati makore isati ashanda ashaye basa.
Munyori musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunare nhasi kuti nhengo dzavo hadzina kudzokera kubasa uye havasisina mabasa acho sezvo vakadzingwa nehurumende. Vadongo vati zvenhauriranwa nehurumende zvakona uye vakatonyorera kumatare edzimhosva kuti hurumende yakadzinga nhengo dzavo zvisiri pamutemo. Vadongo varambawo kuti kune kupatsanuka muzina vachiti chinyorwa chabva kudunhu reBulawayo vachibvuma kudzokera kubasa change chaitwa nekusanzwisisana asi vakati zvizvagadziriswa. Zina inoti ine nhengo dzinosvika zviuru gumi nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mukuru wechipatara cheWest End Clinic muHarare vaNick Mapesa vanoti uwandu hwevarwere vari kumuchipatara chavo huri kuramba huchikwira mazuva ose, asi havana chokwadi kuti zvikave zviri kukonzerwa here nekuramwa mabasa kuri kuitwa nana mukoti vanoshanda muzvipatara zvehurumende. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pevana mukoti vari kuramwa mabasa, vaMapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei, uye vanosungirwa kuti vashande sekupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
And they are dead to, you know, Tora Nightingale. So that particular place, obviously, in English Tora would Chikuru Chavano Remiket, I would pay you. You know, first, do no harm. And my children, Bazagari, Ani, you know, the Apollo's oath, and you are in Tora Hulinia, would first, do no harm.
VaMapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kukaramba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. VaMapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano but hakwanisi kuuya pamusana pekuti havana mari yacho yekuuya paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think my numbers edu ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana akauya achida kuadmitwa isiwo tinongotiopa naatina mubhedha kosi takatozara ka. Chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga, asi vazhinji vangada kuuya havakwanisi kuuya nekuti havakwanisi kubhadhara mari.
VaMapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere, asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa.
Kana usina mari, toita arrangement. kana kuti ndongo mbedha uri kugona kuita rini then no kuna kwapi but kwani je kuti I didn't need much my situation wow at the moment.
Vana mukoti vakatanga kukanda mapadza avo pasi nemusi wemuvhuro svondo rapera vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove vatungamiri veAmerica vachiri vapenyu vabatana nezviuru zvevanhu pakuvigwa kwemudzimai wevaimbove mutungamiri weAmerica amai Barbara Bush, avo vakashaya nemusi wechipiri vava nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Amai Barbara Bush vaive mudzimai wemutungamiri weAmerica wechimakumi mana nerimwe vaGeorge H.W. Bush, uyezve vari amai vevaimbove mutungamiri weAmerica wechimakumi mana netatu vaGeorge W. Bush. North Korea inoti yambomisa urongwa hwayo hwokuedza zvombo zvenyuklia uye iri kuronga kuvhara nzvimbo dzainoedzera zvombo izvi. Makaterera kuStudio 7 iri kuWashington DC. Tochenda kuna Marvelous Mstanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mstanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nevamwe mukoti vanova mumwe weavo vari kuramwa mabasa pari zvino. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve vachimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwavo.
Inini ndinoitwa Nyasha Masiyambi, ndiri kushanda semukoti kuHarare.
Tinoona pari zvino vana mukoti vakawanda vakaramwa mabasa, saka imi semudzimai muri kurarama sei pari zvino uyezve mune vana vangani?
Ndine vana vatatu. The eldest ane 6 years, then kweta ane 4 years, kweta 11 months old. It's been really tough for me kutirarame because ndandikurarama entirely on nursing profession, but ezvinoizva ndiitakadzingwa mabasa although tisina kupuwa any dismissal, but it's really been tough because you don't know kuti future yako mangwana inomuka iri sei. You don't know kuti uchawana salary at end of this month.
Iwo muhoro wamunowana nekuita basa irori wakamira sei munyika?
Salary is 284, that is before past some allowances, including our housing allowance and transport allowance, we are taking home between $450 to $500. And that is kind of other deductions, such as ananyara the funeral policy, mamera aid.
Saka makatarisa imi mamira kaita zvino munyika, munofunga kuti mari inonyatsokwanira mukoti inenge yakamira sei?
Hakuna mari inogona kuende ingakwana kuripa vanhu basa rinobatwa navakoti, asi mari ingava naniwo kuti vakoti vararamiwo vachigona kuindisawo vana kuchikoro, kutengawo chikafu, even kuwanawo pekugara, between 800 and 1500. 800 in a worst scenario kuti tikurarama neekonomi yakaomerwa sero, butwo kana vanhu vakada kutora mapriorities avo vachimaringanisa kwaanofanira kuinda chaiko, even kunosvikawo ku1200 to 1500, inogona kuvawo mari inongakwanisa kuripa vanhu kuti vararame upenyu huri nani.
Tomboti imi semudzimai wechidiki mawana mukana wokutaura nehurumende panyaya yezvamuri kutarisana nazvo, maivati chii?
Ini dai ndaiwana mukana wokutaura nehurumende, kana ndichiti hurumende ndinoreva mutungamiriri wenyika, ndaivaonesa nekuvazivisa kuti situation yatakatarisana nayo yakafanana neyemudzimai anomuka achiti kune murume wake, nokuda kwokuti hauna kuvimbika kwandira handichade ndapenda kwavatete vangu, unongochingotarisirawo kuti murume wako achateera ukoko, kana mine kutaurana kwamunoita nekuripana kwamunoita, otaura kuti ndinoda kukuripa ne kana $500, asi handina $500 izvozvi, titora $100 tiinde kumba tinochengeta vana tiri pamwe chete, imwe yacho ndozopedzeka. Izvozvo zvinoita kuti tigofila kuti mumwe wako ari remotful. Hurumende yesu tiri kuona kuti vari kuomerwa, vatinodawo kuti vapinde muzvipatara, vasangane nevanhu, vasangane nevakoti, nekuti pamwe pasainata vari kunotipa information behind doors, inenge chingotyira kuti pada vakatipa information isiriyo, kana kuti vativo vafunge kuti maybe zvinhu zvakaringana izvo zvisina.
Zvimhinga mpinyi zvipi zvamunosangana nazvo imomo muzvipatara savana mukoti?
Okay, kune zvirwere zvakaita kunge tuberculosis, kana ukange usiri kudya zvakanaka, kana tiusiutano hwakanaka, unogona kuzvibatirawo muzvipatara. Kune zvirwere zvinoassociatwa nemalnutrition. Malnutrition haireve kwashoka chete, inoreva kuti munhu asi kungodyawo zvakanaka, ndo chimwe chedambudziko raunosangana naro. Upenyu hwako huri panjira dzekubatira zvirwere muzvipatara, kana usineyo wachona kuchengetedzeka zvakanaka. Kwoitawo kuti zvirwere saunenge uchishanda pasi, imwe nguva unogona kuzvibaya, wabaya murwere, unodawo mari yekuti dzenda inoonekwa. Yesu mahospitals ane system yekuti kana uchinge wakuvarira pabasa anogona kukubetsera, asi kwoitawo zvirwere zvinomuka zvinokonzereswa nepozoni kushanda. So avo vanorapa zvirwere zvegomarara vanoshandisa radiation nechemotherapy, that keeps those nurses at risk as well. Kana zvavaisa at risk, government has not been able to come through kuchigozovabetserawo nemari yekuti varapwe, vachitarira iyeyo njodzi yavakaisa ine wei yekuedza kuchovhawo upenyu hwevagari venyika yedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje, tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwakaitwa nenhengo dzesangano reInternational Cross Border Traders Association pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika, vachinyunyuta nekwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vafambi nevashandi vehurumende vakaita seZimra nemapurisa pamwe nemauto. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vaDenis Juru. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, vaJuru.
Notenda mukoma Jonga.
VaJuru, takaona musi wekupemberera zuva reIndependence imine nengo zenyu muchienda pa mugano we Baitbridge nemwe migano muchiratidzira mungatudza kuti zvii zvamaiitira izvo
pahongu pane dambudziko riri kuitika kuZimbabwe rekuti kana uri panzvimbo dzinoyambukwa yanonzi maboda kuti upinde muZimbabwe pari kushungurudzwa vafambi vangave vanenge vachienda kunotenga kana kutengesa kana vangave vanhu havo vanenge vangozvifambira havo vachibva kunze kwenyika kungave kusouth africa kungave kuzambia kungave kumozambique kana kubotswana vari kusechwa zvakapetwa zvakanyanyisisa zvekuti munhu anosechwa nezimura agosechwa neinonzi polisi inonzi border control agosechwa nemaCID achipirisechwa zvisingaperi kana ari mabhazi mabhazi ari kutoitwa inonzi research yekuti bhazi rasechwa rasainirwa kunzi rasechwa panouya mumwe angave vaivaya vanoita samakamera kana pari paBaitbridge vangave veborder control voti tinoda kumbosecha bhazi renyu zvekare zvinhu ngazvidzikiswe patsva zvinhu zvinodzikiswa zvekare patsva zvotanga kusechwa asi paongororo yedu yatakaita isusu takaona kuti izvoni inyaya yehuori ndo iri kunyanya kukonzeresa kuti vanhu vange vachiti tiva kukusechai zvakapetwa kudarika kairi kana katatu saka isusu takanyorera tsamba kuhurumende chivazivisa kuti izvoni tiri kuchema nenyaya yezviri kuitika pamigani yekuti musecurity anofanira kunge achichengetedza nzvimbo ari kubvunza vanhu mapassports nenyaya yehori kuda kuti bedzi atsvage kana aine achaona chinenge chisina kuti twasa kuti adhizwe
saka kuratidzira kwamakaitawo kuvajuru kune zvakwakaburitsa here
hongu takatambira nhare dzakuvari muhurumende vachitaura kuti tinokumbira kuti mutinyorere zvakare zvichemo zvenyu zvive nenzira yakanaka tikone kuti tinokwanisa kuzvigadzirisa nenzira ipi uye pakara iri nyaya yediaspora vote vakati izvoni pane mutongo wakamirira kuti uturwe nedare vakati dai mamirira mutongo iwoyo tinzwe kuti unenge uchiti chii uye nyaya yekusetwa kwevanhu inyaya yatichagadzirisa sekuti dzimwe nguva zvine zvisina kusvika munzeve dzedu uye isusu sehurumende tinenge taisa maroadblock iwayo kuaisira kuti paitwe hora asi nika toaisira kuti vanhu vanenge vachisimagura zvinhu vange vachibatwa vasina kudarika nezvinhu izvozvo
aiwa tinotenda vajuru kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai izvenyu vateereri
tinotenda mukoma jonga muve neusiku hwakanaka
manga makateerera kuna vadenis juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa kunze kwenyika reinternational cross border traders association muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Mbotarisa mitambo yenhabvu Bulawayo Chiefs 2 FC Platinum 0 Ngezi Platinum 2 Mutare City 1 ZPC Kariba 1 Chicken Inn 1 Harare City 0 Black Rhinos 0 Bulawayo City 1 Triangle United 2
Araifa marije kwina kwina takapanda tofunga Katarina tikasara takastika pakona
kunyepa ndaza munarutiva amuni kuona pano mbururuka tiva ndapa muna burisa zvaka netani manongesera muchibva matera
haruzi ruchiva ndere munhu wenyama hatitori nirupa rinomhanya
ezetinaro ropa rakadaro munerutiva ndisiye makadaro vai maire veisamani pamakati mayo vanodonesa musika
Kambo kanonakidza zvikuru donedza musika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Muzvare Tokozani Kupe vanosarudzwa kuva mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT pakongresi yaitirwa muBulawayo nhasi. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti pakupatsanukwa kwemapato anopikisa hakuna kunaka panguva ino nyika inenge yakatarisana nesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Zvike nyika ino mufaro, ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC.
Soku hizika.